atigoni kuramba tichinye perana kunochamba mahungu kana tamba game. The truth of the matter is that MDCT ndo in charge. Ndo MDCT yakaenda through mitemo, yakaenda through makodi, decision ikatakwa na makodi. MDCT ndiro bato riri kudana urongwa hweMDC. Zvakamboitika zvokukwizana kuti ndiani ari anofanira kunge achitungamira ibato iri panofanira kuchitungamira programu dzeMDCT zvakapedzwa namatare. Vana Senzangla Kimondora, vana Maikupe, vana Mudzuri nana Komishini vanotungamira MDC. Tisu takasara tine adesavu. Tisu takasara tichirana tichiti ndofanira tichitungamira paramende. Tisu takasara zvakati tichitungamira maprovincial council. Tisu takasara tichitungamira zvakare maruagaden kasa. Tisu sinawo. Hakuna umwe munhu futi wakapuwa simba iroro. Saka tisine simba racho. Saka tiri kuti kana uri member of parliament, kana uri provincial councillor, kana uri councillor wemagavhumendi, unofanira kunge uchishanda neMDCT. Kana waramba kushanda neMDCT, tiri kuti enda zvako.
Saka muri kuvapa kusvika riini vanhu ivava kuti vange vabuda nepfungwa yekuti vouya kubato kwenyu here kana kuti voramba vari kuMDC Alliance?
Kana uri meya kuti tapodzika zveMDCT